Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 9, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC tichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe varatidza kusagutsikana nemashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti havasi kuda kutonga kusvika madhongi amera nyanga. United Nations yoyambira kuti Zimbabwe nedzimwe nyika muSadik dzinogona kusangana nedambudziko rezvirwere zvinokonzerwa nekushomeka kwemvura yakachena. Nyaya yemari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yoramba ichitemesa vakawanda misoro. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vanopikisa nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vanotenda vaona saTomasi mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti havasi kuzovandudza bumbiro remitemo kuti vakwikwidze zvakare musarudzo dzemuna 2028 sezvanga zvokurudzirwa nedunhu remasvingo uye mumwe mutevedzeri wavo vaKembo Mohadi. Vachitaura nevegwaro nhau reBrick by Brick magazine, vaMnangagwa vakati ivo munhu anotevedzera mutemo wenyika nekudaro vari kusiya basa muna 2028. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba, asi vakamboudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havana urongwa hwekurambira pachigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Marapira.
Isu sebato reZanu PF, mashoko akataugwa nomukuru wedu ndiwo mashoko atatagara tiri kungoudza ruzhinji rweZimbabwe. Mashoko ethird term mashoko akagadzikwa neveopposition nokuti vanhu vanofamba mukunyepa vachida kuti vazame kutoropodza nekuvhara nhau yavo yemarecall avanga vachiitirana.
Asi kave bato rinopikisa vachiri kungokunongedzerai vachingoti ndizvo zvamakananga.
Ndo vakanga vakufamba vachinyepera nyika yeZimbabwe kuti zviri kuitika kuti paitwe third term. Isu vezanu PF taizviseka nekuti tinoziva kuti chero tikachinja constitution third term haibhenefiti mutungamiri anenge aripo panguva iyoyo. Saka neisu pataiona vatungamiri veposition vachinyepera vanhu taigara tichizotaura kuti vanhu vari kuda kungovhara mhosva dzavo nekusagona kwavo basa ravo rokuchengetedza bato ravo vachingosundira mumadhaka ose kuzanu PF. Zvino zvaMnangagwa vataura mashoko aya veopposition vachamira vachiti kudini.
Muchiti kudini kune veruzhinji vainzwa mashoko amunotaurawa nevebato renyu vangadewo kunzwawo kuti tochiti kudini kuenda mberi?
Kune vainzwa mashoko edu kumasuro kwasingamateereri vachiti isu tisi tinonyepa, chokwadi chaapachena, bato rinofamba nechokwadi maroona, bato rinomira pachokwadi maroona, bato rinoremekedza mutemo wenyika maroona. Mangwana kana zvotaurika chizivai izwi rekuteerera.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF vaFarai Marapira vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, Ivan zabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Ndakanzwa mashoko akataurwa nemutungamiri wenyika ana ndikatyamadza nekuti ndo maitiro evezvematongerwo enyika. Vanotaura waka vandu zarurimi zvinoita kuti kusamuke zvowe zvapanguva iyoyo. Asi kana makateerera zvakanyatso dzama matauriro avakaita, vakati ivo vachatedzera bumbiro remutemo. Ende vazvinenge munoziva vari kutaura nyaya iyi vari kuti pamberi apo panogona kuita nyaya yekuchinjwa kwebumbiro remutemo. Saka ndakavateerera zvangu asi handisi kunyatsogutsikana nekuziva kwandinoita vatungamiri vezanupi.
Netsananguro iripo iyi yekuti zvinobata upi hazvibati upi, vanenge vachikwanisa here ivo kupinda zvakare?
Mutemo ukatedzerwa havafaniri kukwanisa kupinda. Asi tinoziva kuti vatungamiri vekubato kunyanyanya rezanupf vanogona kuita kuti zvisingaite zviitike, nekuti pane nyaya yesimba kapa, pane nyaya yekudya apa.
Munoona here imi paine zvingaitwa nevanopikisa muparamende kuti vamise urongwa ihwohwo kana ukanzi hwava kuda kuitika?
Aiwa, vanopikisa hatitarisiri zvakanyanya kubva kwavari. Vezanupf vanhu vanga tingasavafarira zvakanyanya. Si vari kutaura chokwadi kuti vanopikisa vawanda izvinezvi, hatichaziva kuti ibato ripi. Havana kumira pakanaka pekuti vangaite izwi rinonzwika. Zvinhu zvimire manyama amire nerongo vazininga muZimbabwe, nekuti vari kutonga vari kutadza kutonga. Vanopikisa vari kupikisana vobva vatadza kupikisa hurumende iripo. Saka hazvina kumira zvakanaka. Tinoziva kuti kana zvinhu zvakamira mamiriro iwayo, anokuvara mwana weZimbabwe ari kuzasuka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa Patswana University of Technology muzvinafundo, Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare naIvan Zisininga weStudio 7. Mutauriri wemunyori mukuru weUnited Nations vaStephane Dujarric vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro aita zvinhu mudunhu reSadik nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, vachiti kunze kwenzara yapfunya chisero mudunhu iri, vave kutyira kupararira kwezvirwere zvakaita sekolera netyphoid nekuda kwekushayikwa kwemvura yakachena. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nevatungamiri veZambia neMalawi vakati vari kuda rubatsiro rwechikafu, kuchiwana kuchatinetsei sezvo vanobatsira veWFP vari kuti pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni mazana matatu nemapfumbamwe, kana kuti 309 miliyoni vari kuda chikafu gore rino. Asi huwandu uhu hunonzi hunokwanisa kuwedzera. Izvi zvinosanganisira nyika dzine hondo dzakaita seSudan, Palestine, Ethiopia nedzimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvoupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Dambudziko redrought richaunza matambudziko mazhinji kunyika yeZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kana patoitika drought, zvaakureva kuti muekonomi vaiita maricho makambanis mabasa vaita mashoma. Vaivawo mapeace works anozonge achisapota urongwa hwekurima nekukohwa kwezvirimwa zvakasiyana siyana, hakuchina mabasa iwayo. Saka iye atingati poverty inobva yawedzera gore rinoi. Chechipiri ndechekuti kana munhu asina chikafu, zvoreva zvakare futi kuti ari kutangira kutsvaka chikafu, otsvaka muriwo, otsvaka fizi yemwana, otsvaka mari yemuchipatara. All those things zviri kuomera upenyu hwemwana. Saka gore rineri igore rakaoma kuvanhu veZimbabwe.
Ko tichitarisawo budget renyika, pane matambudziko akaita sei?
Kana kwaita drought saizvozvi, tinobudisa mari zhinji kunze kwenyika inokwanisa kufuura 2 billion. Nekuda kwekuti imwe yacho inonge achinotenga chikafu chinofuura about $1 billion. Imwe yacho inonge atotenga ma raw materials, nekuti industry yedu yatingati manufacturing sector inowana 70% yema raw materials ayo kubva muagricultural sector. Saka kana taitoshayikwa seizvozvi, tinotooma. Dambudziko guru tasangana naro rekuti pasi rese chikafu chakazotokwira zvakanyanya zvikava ma50% increase in food prices. Nenhava yekuti kuRussia uko neUkraine vari kurwa.
Sei hondo iyi yanyanyiwo konzera matambudziko munyaya dzechikafu?
Russia neUkraine ndivo vanorima zvakanyanya nyaya yechikafu chinotengwa pasi rese. Saka izvozvo zvakare dambudziko ratikusangana naro, nekuti taakutenga chikafu chakudini? Chakudhura. Taakudzoka nhava yekuti Zimbabwe inokwanisa here kuwana chikafu chekubatsirwa kubva kuna World Food Programme. Tinoona kuti gwende runo tinokwanisa kunga tine njodzi yekusangana chikafu chakakwana nekuti isu takanonga kutaura nekuti nguva yacho yakatodeclare Zambia taiona hurumende ichiti tine chikafu chakakwana tinosvika panext season. Saka tikataura kudaro manje pasi rese rekuti makakwana makaguta kudaro votokukanganwa pakutoronga nekuti mari haisi yedu ndeyavo vanondoipema vachitomobhilaiza kune mamwe madonors.
Muzvinafundo Gift Muganu nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology vari parunhare naBlessing Zulu Studio 7. Pane mashoko ekuti mumwe murume wekwamambo neGande akapondwa kuchalala achiraura hove mudhamu rekariba nezvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvekuZambia. Mapurisa anonzi ari mubishi kutsvaga mutumbi wake. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kana womutauriri wemapurisa kuZambia Varai Homonga. Vaviri ava vanga vasingadairi nharembozha dzavo. Asi tanonoka wande weStudio 7 abata vanomirira kariba mudare reparamende vashaini Gwangwaba.
Nyaya yakaitika ndeyekuti mukoma Robert Mpofu musi wa5 mwedziwo unoyu vakaenda sezvavanoita mazuva ese kunoredza matemba nemabhoti ematemba vachinobata matemba. Tine urombo kuti maZambians vanofungidzira kuti maZambians vanoita zvokufamba usiku mapochers vakasvika pabhoti ravo vaine chinangwa chokuvabira matemba nokutora zvimwe zvidziyo zvavanoshandisa. Saka tinonzwa kuti Mr. Mpofu vakaita sokuti vakaresista kana kuti kunetsana navo ndokubva vavarova vakavaponda ndokubva vavakandira mumvura. Chinorwadza ndechekuti kusvika nhasi mutumbi waMr. Robert Mpofu hausati wawanika. Saka zvinhu zvinotirwadza sevagari vekuna Zambezi vemukariba kuti munhu anga achida kuraramisa mhuri yake. Ende dambudziko irori riri kunzi rafararira kuna Zambezi kumafishamen vanenge vachiredza hove nematemba sezvo varume ava maZambezi vanongosvika zvine chisimba vamwe vane futi kusvika votorera vanhu vamwe vacho vachivaponda.
Ko mapurisa ari kutii nenyaya iyi?
Mapurisa vari kuzama kuita basa ravo, vari kushanda siku nesikati kuti vaite tsvagurudzo dzokutsvaga kuti chingave chii chakaitika, vachishandawo nevamwe vaibata basa namukoma Robert Mpofu nevaridzi vemabhoti acho avanoshandisa. Asi mapurisa vari kuzama nepese pavanogona nezvishoma zvavainazvo izvozvo kuti vatsvagurudze umboo pane zvakaitika uye nekutsvaga mutumbi wamukoma Robert kuti varadzikwe havo kwane Gande kumusha kwavo murunyararo.
Hama dzamukoma Robert Mpofu dzinotii nezviri kuitika pari zvino?
Hama dzamukoma Robert Mpofu vari kuratidza kushushikana nekurwadziwa nemashaikiro akaitika hama yedu iyi. Gore rino kune nzara, mukoma Robert vanga vachizama kushavira mhuri yavo kuti irarame iwane chouviri. Saka mashaikiro akazoitika kwavari emutsaona yekupondwa chinhu chakakashamadza mhuri zvokuti pari zvino vari kutadza kunyatsozvigamuchira.
Vanga vari vanomirira kariba mudare reparamende vashaini Gwangwava vari parunhare kukariba kwakarina tanonoka wande weStudio 7. Tanonoka abatawo mutauriri weZimbabwe National Parks kana kuti Zimparks vatinashe Farao.
Tine nyaya inosuwisa zvikuru iyo yakaitika kukariba apo vamwe vanoraura howe mudhamu iri, umwe wavo vakapambwa zvisiri pamutemo nevanhu vasiri kuzikanwa kuti vari kubva kupi. Umwe akazokwanisa kurohwa akanyura mudhamu remvura.
Chii chiri kuitwa nebazi renyu pamusoro penyaya iyi?
Pari zvino tiri mubishi rokutsvagurudza kuti chii chingange chakaitika kana kuti chii chiri kuitika.
Pane zvamuri kuronga here kuti zvakadai izvi zvisaramba zvichiitika?
Tinoshanda zvakanyanya nevanoona nezvekuchengetedza wekunyika yekuZambia nesuwo tichifamba tese tichiita tinotiwo majoint patrols. Saka tinoshanda tese zvakanyanya pabazi zvakare rehurumende. Tinoona sekuti isusu bazi redu inoona zvekudyidzana kwedzimwe nyika nebazi rekuZambia rekunodzirana vanorambawo vachishandidzana tichishanda tese kuita kuti tikwanise kugarisana zvakanaka. Tine urombo nekurasirwa kweupenyu kwevamwe vedu makore matatu apfuura, asi inyaya yatinenge tichitaurirana tichinzwanana kuti toita sei kuti tikwanise kushanda pamwe chete kuchengetedza zviwanikwa zvedu kunyanyanya zviri mumvura kudhamu redu rekariba.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe National Parks kana kuti Zimparks vatinashe Farao vari parunhare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Vechidiki vari kutambira zvakasiyana kushandiswa kwemichina yechizvino zvino kuita mabasa kana kuti artificial intelligence kana kuti AI. Umizha neumhetura uhu huri kushandiswa zvikuru munyika dzakabudirira. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Artificial intelligence iyi inozivikanwa nevazhinji nekunzi AI yakatanga kutekeshera kunyika dzakabudirira asi dzichiri kusimukirawo seZimbabwe dziri kuigamuchirawo zvishoma nezvishoma. Valenard Sengere, mupepeti wekambani yenhau inoongorora nyaya dzezvemadande mutande nemasaisai yeTechZim, vanoedza kuteketudza kuti AI chii.
Artificial intelligence kana kuti AI kureva mishina iyi makombiuta nemarobot akugadzirwa zvekuti anokwanisa kuita seanofunga nekudzidza sevanhu. Pakudaro akukwanisa kunzwisisa zvatinotaura chaizvo nemutauro tisina kuita zvekunyora. Akukwanisa kuita madecision chaiwo nekuongorora zviri kuitika nekudii nekudii.
AI yave kushandiswa kugadzira mishonga nenzira itsva dzekurapa vanhu. Munyaya dzemari iri kushandiswa kubata mbavha uye kubatsira nyanzvi mukukudza mabhizimusi nekuvapa ruzivo. Munyaya dzedzidzo AI iri kushandiswawo semudzidzisi kuti vana vadzidze nenzira yavanonzwisisa. Muzvitoro vanhu vave kukwanisa kutenga zvavanoda pamadande mutande pasina kutaura nemunhu. Kana munyaya dzehondo kwave kushandiswawo mhando dzendege dzemadrones dzinobhururutswa nemakombiuta. Izvi zviri kubuda pahondo yeRussia neUkraine. Vasengere vapawo mimwe mienzaniso yeAI.
Example yatingapepa kunzwisisa zvatinotaura inofanana nekuudza foni yako, kompyuta yako kuti ndisetere alarm ya 7 AM. Yokusetera alarm wakagara zvako yanzwisisa zvauri kutaura. Zvinofanana nekuti uda kuenda kwausati wambosvika woti nai Google iwewe ndiudze kuti ndinofamba sei kuenda kwakati kwakati. Yokuzoti unodai wozotena left pakati wotena right pakati ichidii.
Artificial intelligence inonzi yakanakirawo kuti inokwanisa kuchenjedza veruzhinji pamusoro penjodzi dzinogona kuitika dzisati dzasvika. Kuchitariswa zvinonzi zvakanakira AI, mukomana wechidiki anodzidza pachinhu University of Technology Makomborero Mafukidze anoti vechidiki vanofanira kuigamuchira sezvo ichirerutsa mabasa mazhinji.
Unlike Google yatati mbori nayo kudhara, artificial intelligence inokupa multiple sources of information yaunokwanisa kudhika nawo. Zvakaita semufield yedu yeanimal science unowana information yakasiyana-siyana, imwe yekukenya, imwe yekuafghanistan, imwe yekuiran.
Asi mumwewo wechidiki anogara kuHighfield Marare, Mafara Mazhindu, anopokana nekuti artificial intelligence yakanaka.
Kunoko kuZimbabwe we are not that developed yekutoti AI yakaiswa into the game. Vanhu vakawanda vanoenza enda apa kulisa mabasa. We're taking off ma bank tellers. Yakauya kuno bank teller anenge asina basa because it will be covered ne AI.
Gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemasaisai eInternet nemichina yechizvino zvino, Muzvare Tatenda Mavetera, vaudza Studio 7 kuti hurumende iri mubishi kugadzira mutemo une chekuita neartificial intelligence.
So it's a matter of us making sure that we got the right policies put in place.
Tinoona sekuti artificial intelligence yakanaka chose sezvo ichikwanisa kutiwanisa mikana yakawanda. Vanhu vanogona kuti iri kutora mabasa evanhu. Asi zvinhu zvingani zvavandudzika nekupindana kwemazuva. Nekuona kukosha kweIA, bazi rangu rava kutogadzira mutemo nehurumende unotibatsira kushandisa chizvino zvino ichi nenzira yakanaka.
Chipanga mazano wezvekuvandudzwa kwemichina yemazuva ano vaAlen Saruchera vanoshanda vakazvimirira vanoti artificial intelligence yakafanana nemauyu ayo anonaka asi achiitisawo bwadzira.
Artificial intelligence ikaramba ichiita improvement yairi kuita iyi, tichazosvika nguva yekuti zvichazongwarisa kupfuura isu vanhu, tozohlika kuti toita sei. But tikatarisawo rimwe divi, vana vedu vakawanawo mabasa manyowana nekuti vakudzidzawo izvozvo zvekugadzirawo michina zvekuprograma iwaya maartificial intelligence systems.
Artificial intelligence inotarisirwa kuramba ichitekeshera pasi rese kunyange kunyika dzakaita seZimbabwe isingazonyanyi kushandiswa nekuti panodiwa mari yekutenga zvikwanisiro zvakafanana nemakombiuta, nharembozha uyewo masaisai eInternet, mari inova isiri kuwanika nyore nekuda kwekuoma kwezvinhu. Zimbabwe inewo dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi zvinokanganisa zvikuru nyaya yeAI iyi. Kunyange paine zvimhinga mupinyi zvakati wandei, vanasoro jena vakataura kare kuti kudzidza hakuperi. Nekudaro vechidiki vari kukurudzirwa kutambira AI kuti vasasarire shure segotsi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano Save the Children rinoti vana vanodarika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 vekuSudan vari kutiza hondo munyika mavo vakanopotera kuSouth Sudan uko kusinawo zvekudya zvakakwana nezvipatara zvokonzera kuti vakawanda vavo vagume vafa. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaDavid Cameron vari kutarisirwa nhasi kusangana negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nezvenyaya yekubatsira Ukraine muhondo yayo neRussia. VaCameron vasanganawo nevamwe vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Vari kutarisirwawo kuita hurukuro nemutauriri wedare reparamende reHouse of Representatives vaMike Johnson nezvenyaya iyi. VaTrump nevamwe vebato ravo remaRepublicans vari kuti zviri nani kugadzirisa matambudziko akatarisana neAmerica kumiganho yayo kuri kupinda vanhu vari kuda upoteri pane kubatsira Ukraine. Zvichitevera kuparurwa kwemari itsva yeZig svondo rapera, vamwe vemabhizimusi madiki vanotengesera mumigwagwa, vanozviitira mabasa emaoko vematoll gate pamwe nevemichovha vanonzi vave kuramba kutambira mari yanga ichishandiswa munyika yeZimbabwe dollar. Izvi zviri kuuya panguva iyo vekomisheni inochengetedza vatengi yeConsumer Protection Commission yakabatana nemapurisa pamwe neveFinancial Intelligence Unit vari kunzi vaparura chirongwa chekuona kuti vemabhizimusi havasi kuramba kutambira mari tsaru yemunyika. Mukuru werimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vanoti zvose izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwedzidziso kune veruzhinji zvichitevera kuparurwa kwemari itsva.
Mumaket mune confusion hombe izvezvi. Ndinofunga munotendera kuti pakaparurwa monetary policy zvakaita senge mari iri kutochinja ipapo ipapo. Pandopatakazoona pakutaurwa kunzi aiwa mari ichiri kushanda kusvika musi wa 30 April. Saka izvozvo zvakakonzeresa kuvhunduka. Saka ichokwadi, mamwe mamembers edu ari kuramba Zimbabwe dora yagara iriko.
Ukuwo sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti rakaudzwa mwoyo nekuparurwa kwemari itsva nehurumende pasina kutanga panzwikwa pfungwa dzeveruzhinji. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nekuda kwedanho iri havaone danho rehurumende iri richizobatsira vashandi uye veruzhinji.
Vakawanda vashandi vakarasikirwa nemasavings, vakarasikirwa nemapensions, vakarasikirwa nemainsurance policies akawanda, nemapolicies, monetary policies anouya vasina kuvhunza. Saka iyo zvino kune kakucha kuriko kuvanhu kuti zvatakashandira hazvigoni kutorwa nemhepo here, hazvigoni kurasika here.
Izvi zvinotsinhurwa nenyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara, ava vanoti izvi zvaunza kusagadzikana nekuvhiringika mune veruzhinji.
Tamboitawo meeting nevebhanga reCentral Bank vanga vachingoedza kutsinhirwa kutaiwa imari ichiri kushanda, imari inofanira kunge ichigashirwa kusvikira maZimbabwe Gold azoparurwa. Vato vanhu vazhinji havasi kuzvigamushira, vaakutotanga kunge vacharamba. Hatingi panotoita dambudziko ipapo nekuti kuti mari inge ichishanda hunge ichigashirwa neveruzhinji. Saka vanhu vazhinji vakutomanikidzwa kunge vachishandisa maUS.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti nekuparura mari itsva yemunyika, hurumende yakazadzisa kurudziro yebhanga repasi rose reWorld Bank pamwe neIMF, avo vakagara vachikurudzira kuti nyika ive nemari yayo yakasimba, asi chasara ndechekuona kuti mari itsva yakaparurwa iyi yeZig ichatambirwa here neveruzhinji. Kubva zvaparurwa mari itsva iyi, vezvitoro zvikuru vanonzi vatotanga kutara mitengo yavo iri mumaZig, kunyange hazvo mari itsva isati yave kubatika mumaoko. Mari itsva iyi yeZig inonzi ichatanga kutenderera munyika musi wa 30 mwedzi uno. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuora kwakaita zuva nezuro kana kuti solar eclipse muMexico, America neCanada. Vanhu vazhinji vakaungana panze vachiona chiitiko ichi kusanganisirawo chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari kuOhio. Ngatinzwei hurukuru yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Akaona kuti ya zuva ranga rakavharirwa nemwedzi zvanga zvisa zvamboitika muno kwandiri kunoku kuOhio for 200 years. It was a spectacle yekuti kungoda kuzviona wega kungoti aiwa Mwari vakasikawo nyika yavo nekuda kwavo, but it was beautiful.
KuOhio uko kwakasviba zvakadini nezuro pakaora zuva?
Kuno kuOhio kwakasviba from 3:04 kusvika 3:12 p.m. Muscat. Kwanga kwati svibei kuita kunge kwadoka, asi after 3:12 takaona zuva radzokazve rati bengene nekuchena.
Pane dambudziko rakakonzerwa kuvanhu vakanga vakaungana kuona kuora kwezuva mudunhu renyu reOhio here?
Hapana zvakanetsa kana kukonzereswa. Tinowanzoziva kuti event akadai kunowanzoitika zviitiko, but aiwa no, tinongotenda kuti Mwari kuti hapana chakaitika, uyewo mapurisa anga ari pastandby for everything, saka zvinhu zvakanyatsofamba zvakanaka.
Mhomho dzevanhu dzakaungana kuona zuva iri dzakazvitora sei?
Veruzhinji ndakaona vakawanda vakabuda mudzimba dzavo nemahotera avanga vari, vakabuda panze, vamwe vakaita total eclipse party, kwavakakoka hama dzavo vakaitoita zvokutogara vari zvemhuri mumayard avo vakatogadzirira, vamwe vakaitawo tumaparty tudoko doko vakapedza basa nekukurumidza kuti vaonewo total eclipse kana kuora kwezuva.
Chizvarwa cheZimbabwe vaTim Muringai vari parunhare kuOhio muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vahwande mamuka sei nevamwe vose paStudio 7. Ko zvotanga kuda kumiririra uyu anozviti mumiririri wevanhu? Ko vamwe vose akavamiririra here uyo weAK wokumhanyisa munhu? Nyaya yaingofamba pamedia iri pachena. Ndopamunoona kuti kana tichiti ZANU-PF yakaoma yakaipa maitiro ayo, moti kwai tinokoniwa. Yazoiyo miririgwa sei? Ko iye mutauriri wamapurisa azobudikira apa sei kutopindura? Kumwe kosoko vachisinyarara.
Ni ndinopokana nevanhu vanoona nezvekodzero dzevanhu. Mapurisa kana achishuta munhu, achipfura munhu anenge asina kuita zvakanaka, ari vaiti, nokuti kubirwa kunorwadza. But kana usati wambobirwa unoona senge zvinhu zvakanaka, kana usati wambopondera hama yako unoona zviri zvinhu zvakanaka. Zvakanaka zviri kuita mapurisa, nokuti munhu kana anetsa sei izvozvo vanenge vachida kuti aite sei. Ivo mapurisa vofurwa havo vasara, vana vavo vasara vasina vabereki. Aiwa aiwa, musadaro kani.
Zita ndinoti vadhona kuti mamboma ndiri kuno kuRustenburg. Ndinoda kungoti makorokoto Studio 7 nepenyu remandorokwati asvitsa makore makumi maviri nerimwe. Makumi maviri nerimwe mutunhu murefu pafambiwa pazvakatanga. Vamwe vaiti maPirate Radio Station ngaavhagwe, asi makaramba makamira somusambangwena. Saka ndinoda kuramba ndichingokutendai nekupakura nhau dzechokwadi musina kwamakarerekera. Nyaya dzenyu inyaya dzinoudzamu, munenge maita tsvakurudzo yakasimba chaizvo pamunozobudisa nyaya, pamunozobika nyaya. Saka pamunopakura papa tinochitozva kuti hatisi kupakurirwa mbodza.
Tiri kutaurawo pamusoro peava vemahuman rights ava, kuti chinhu chinonzi mbavha chaicho chaicho hachina kana kodzero. Vasatombomirire zvavo nyaya dzembavha, because mbavha ngavasi yemapurisa aite basa ravo, nekuti mbavha idzinenge dzakapakata zvombo dzichitoda kutouraya even mapurisa acho. Saka ava vemahuman rights kana vasati vambotochwa kana kunongedzwa nepfuti nembavha, ngavasi yemapurisa aite basa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Vateereri, musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvedzidziso yemabasa akasiyana-siyana anokwanisa kusarudzwa nevechidiki kana vapedza chikoro kana kuti career guidance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusemwe naChris Gande.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.